Nabhumu Zimbabwe, muchange musingadai zvavanonzwa nemachikichori emitambo arimo mukupera kwesondo, kusanganisa finari mukombe wechibuku Super Cup. Finari iyi iri murufaro stadium mangwana, apo chikwata cheHowmind chiri kutamba neHarare City. Harare City ine nhoroondo yakasimba mumukombe uyu mushure mekupinda mufinari muna 2014. Apo yakarohwa neFC Platinum ndokuzotora mukombe uyu muna 2015, apo yakakunda Dynamos 2-1 muNational Sports Stadium. Mwaka wapera chikwata ichi chakapinda masemifinari, umo chakabuditswa neFC Platinum, asi iko zvino chave mufinari zvekare. Mukuru wekumahofisi avo vaHope Chizuzu vanoti ivo mukombe uyu ndewavo.
Vakatamba mukombe uno 2014 chikwata cheHarare futi hachina kumbotadza kupinda musemifinal. Nokuda kwaizvozvo ndiwo mukombe watinotoona sokuti ndewedu, ende gore rino zvinenge zvichatinakira.
Chivimbo chava Chizuzu chiri kuuya pakuti vatambi vavo vakaita Samachin Vengesai, Tendai Samanja, Protasio Kabwe naZerich Pangura vari kurura zvekuti kusvika pavari apa Harare City yapunzira pasi Bantu Rovers, Black Rhinos ndokupedzisira neBlauwe City. Chikwata chichatora mukombe uyu chinowana mari inoita iyo zviuru makumba nomwe nezvishanu zvemadhora pamusoro pekumirira nyika muCAF Confederation Cup. VaChizuzu vanoti vanoda kudzokera zvekare muAfrica, umo vakambotamba vatora chibuku Super Cup muna 2015.
Kumirira nyika muAfrica ndo mucherechedzo wakanaka wekuti topamba sei musizeni yatanga tinayo. Saka kuhwina mutambo uyu tinoda kuhwina kuti tigone zvakare kuti titambe zvakare.
Asi mukuru wekumahofisi eHowmind vaJohn Makoni vanoti hapasisina kudzokera shure nepavasvika apa, vachiti ivo vari kutora mukombe uyu nekumirira nyika muAfrica.
Mukombe tiri kutora nekuti tabva kure. HowMind inorepresenta Metal and Gold brand, saka tiva kuti iwe brand risazoita rakatumirira muAfrica. Uye zvese Metal and Gold tine manhamba of mateams ari mudivision 1 nedivision 2, kutarisira kuti kutamba kunoita HowMind ichikunda amwe achange achionawo inspiration from matambiro aHowMind.
Asi gohwo rekutora chibuku Super Cup harisi kutanga nekugumira pamukombe, mari yemubayiro nekumirira nyika muAfrica chete. Chikwata chichatora mukombe uyu chichatamba zvekare nechikwata chichatora mukombe weKasolaga Premier Soccer League mumutambo weChasha dzenhabhumu Zimbabwe. Vanokunda mumutambo wacho vachiwana mari inoita iyo zviuru makumi mashanu zvemadhora. Asi mumwe muteveri wenhabvu vakafadzwa mangava, avo vasina kwavakarerekera pazvikwata zviri kusangana mufinari izvi, vanofunga kuti mukombe wakananga kuHowMind.
Taka kutarisa palogo, Harare City iri kuzasi. Cherozvo yanga iri timu yekuti yaitora mukombe. Nepane HowMind nematambiro airi kuita, indinoona HowMind ichitora mukombe.
Finari yechibuku Super Cup iyi iri kutambwa zuva rimwe chete, apo chikwata chenyika cheMaurias chichange chiri munhandare yeInternational Stadium muVinduk, Namibia, mumutambo wekuedzana masimba neMabrave Warriors. Asi nesvondo, mhuri yenhabvu ichange yakaungana muNational Sports Stadium, umo vatambi vakaita mukurumbira vachitambira chikwata cheBarcelona vari kusangana nevatambi vemuZimbabwe vakaitawo mukurumbira vachitambira zvikwata zvakasiyana-siyana. Vaimbove vatambi veBarcelona vakaita saEdgar Davis, Deco, Patrick Kluivert, Gaizeka Mbeumo, Rivaldo, Eric Abidal naGianluca Zambrotta vari kutarisirwa kusvika muHarare mangwana kugadzirira mutambo wavo uyo uriko nesvondo. Mutambo uyu wanga uchingotaurwa nezvavo svondo rese, zvekuti nhandare yeNational Sports Stadium iri kutarisirwa kuti ichange yakazara kuti tashu sezvayaive yakaita pamutambo weBrazil neMaurias muna 2010. Vatambi vakatamukurumbira muZimbabwe saPeter Ndlovu, Brenham Siska, Moses Tsunga, Norman Mapeza naBenjani Mwariwari vachange vari munhandare vachiratidza zvavachiri kukwanisa kuita. Mutungamiri weZifa vaPhilip Chiyangwa vazivisa kuti vari kutarisira kuzoronga mimwe mitambo kuti vaimbotamba muZimbabwe vashanyiwo kune dzimwe nyika kunotamba neveko. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariatsi.